vanhu vari kupera kusungwa vachipomerwa mhosva dzekunzi muri kuda kurongera kuita mademonstrations. Vamwe vari kunzi maagenist ehurumende nenyaya dzekusungwa kwanana Jameson Timba. Vamwe vari kunzi kuda kuita mademonstrations kuprotesta ndakukanganisa musangano uda kuitwa weSADC muHarare munomu.
Ko, zviri kutaurwa nemapurisa kuti vanhu vacho vari kusungwa vari kuda kukanganisa musangano weSADC?
Izvo tiri kutonzwa kwavari, kutonzwa kwavari mapurisa. Ndotoziva kuti zvinhu zvekuti mumatarigeti edzimhosva tinoziva kuti zvinhu zvicharaswa, nekuti takazoona zvichitika kumakore akapfuura uko. Vanana Shifinje sina mukoko, vana mukomanyonyo sina dzavana, vana mhama vachina dzavana, vanana Naije Mutema Gauka mukomana akadiki kake 2 years kakasungwa, vana Anderson Manyere majournalist muchaziwa gore rakasungwa vanhu 2008 rakababdatwa vachitotywa. Waipiwa mhosva idzodzo dzekunzi kuda kumukira hurumende, hurumende yavo Mweya Mugabe, vana mukoma Musavhaya, vana mukoma Gwisai waipiwa mhosva, vanotsvangira itai chaivo waipiwa mhosva dzekunzi kuda kumukira hurumende, asi takaona nyaya idzi dzakazongoora, dzakazongoshaya basa mumatare. So tiri kuona zvinhu izvo kuti zvinhu maallegations aingoitwa kare nekare, ndozvinoita hurumende inotya vanhu, hurumende isiri supposed kutya vanhu asi iri supposed kuteerera vanhu. Hurumende iri kuziva kuti pane mhosva dzairi kuita, pane zvaisi kuzadzipinza munyaya dzokutonga nyika yedu yeZimbabwe, kutungamira nyika yedu yeZimbabwe.
Ko, iko kuratidzira kunorambidzwa here mubumbiro remutemo?
Aiwa, zvebumbiro remutemo rinotaura kanu reZimbabwe hariri pachena, zvinhu zviri pachena. Isinoti kana tichikanganisa section 59 inopa kodzero kuona yeZimbabwe hai freedom of petition and demonstration zvirimo, freedom of expression irimo mubumbiro reZimbabwe. Mune kodzero dzekudemonstrate, mune kodzero dzekunyunyuta, mune kodzero dzekuprotesta zviri pamutemo, and mune kodzero dzekuita free expression, kuekspresa kuti hatisi kufara nezviripo nezviri kuitika, hatisi kufara nekusatongwa zvakanaka, kutongamirwa zvakanaka, hatisi kufara nekuti hatisi kupihwa zvinhu zvakakwanirana, hatisi kufara nekuti muri kusunga vanhu vasina mhosva. Vana mukoma Jameson Timba ukaona kuti vari kugari rechimu jeri havasoweda, vanhu havasi kufara nezvakawanda munyika yedu yeZimbabwe. Tatisi kuguta, hatina mabasa, tiri kungoudzwa everyday kuti tiri kuwaka, tiri kugadzira chakati. Asi zvinhu zviri kungotaurwa, asi hazvisi kuita cascade kune vana veZimbabwe kuti vazvibhenefite from that.